pano taungana kana tauya sezvizvarwa zve Zimbabwe zvinobva kumapato akasiyana siyana vamwe vari kuuya nezvevari kumapato ematongerwo enyika sekutaura kwandaita kuti ini ndiri kuuya ndiri kubva kuTPC tine vamwe vari kubva kune mamwe mapatiziwo akaita sana MDC tine vamwe vari kubva mudzichechi saka tauya kuti tizoratidza kutsutsumwa kwedu maringe nezvakabuda mudokumentary reAl Jazeera apo tiri kuona kuti nyika iri kupambwa upfumi hwavo huri kutorwa ndosaka tauya sevana vezimbabwe kuti taiwa kwete dai mambomira zvamuri kuita izvi zvicherwa zvenyika upfumi hwenyika ngahuwe hunobhenefita huchikwana munhu wese
pari zvino mawanikwa muchitambirwa here pamuzinda
kwete hatina kutambirwa tanga tizviziva hedu kuti vachange vatiza nokuti mukanonotarisa ikoko suo racho rakatovharwa havadi kuengeja nesu macitizens kuti tipewo zvichemo zvedu tanga tine petition yatanga tinoda kuvasira asi sekuona kwamaitawo ipapa muchaona kuti zvinenge zvichatora kunetsa kuti petition iroro riite sei risiwe ipapo
tinoona kuti manga muri kuti imi mune zvinyorwa zvamuri kuda kusiya pamuzinda pamuchaita sei
zvinyorwa izvi tichaita kuti vamwe vemamembers edu vachasara kuno nemusi wavachauya kuzovhura embassy tichauya chinyorwa kuzosiyiwa kuno saka tichibva panapa tichaenda kune mamwe maembassies akaita seembassy yeuk embassy yeuae embassy yesouth africa tanzania nedrc inova iye sachigaro weafrica pari zvino tichinosiyiwo zvekare petition iyi
muri kufunga kuti zvichemo izvi zvichadairwa here
tine kutenda kuti dzimwe nyika dzakaita sana uk dzichadaira because takatoona even maparamende avo vakatanga kare kudiscasa kabuda mudokumentary iroro uyewo kutsutsumwa kwakaitawo vamwe vari kune dzimwe nyika senge vari kuuk ikoko kopo vakaenda kuparamende ikoko